Varume vaviri vakwikwidzani vaTrump navaBiden vari kumhanyidzana zvakanyanya munzvimbo yePennsylvania. Uye vaBiden vauya nechirangaridzo kumhomho yePennsylvania pavaunza vaBarack Obama munzvimbo yavaidiwa zvakanyanya. Ichecho chicherechedzo oro irangaridzo yekuti vaBiden munhu anga akamira zvakanyanya nava Barack Obama.
Ko, sei vaBiden vari kubatana navaObama mukutsvaga rutsigiro?
Ndinoona sekuti imhindu dzekutsvaga mavhotsi zvakasimba munharaunda yePennsylvania, endi vanhu vanenge vari kuresponda naizvozvo. Saka ndinoona kuti idonzvo rakanaka rashandisa vaBiden. VaTrump handioni vachinyanya kushandisa vamwe vanhu kuti vavakambenere, vanomira vega vachikambena. Asi ndinonzwazve kuti vanhu vanotya kuti vamire pachena vachivakambenera.
Inyaya inobuda kazhinji musarudzo kana pachitaurwa nyaya dzavaTrump kuti kune mamwe matunhu vanotozokatyamadza vanhu vakunda, nekuti dzimwe nguva vatsigiri vavo vanenge vasingadi kunyatsobuda pachena, asi kana vakuvhota sanhasi kudai vanobuda neuwandu hwavo. Chii chinopa kuti vamwe semaonero enyu vatye kuti vanyatsoti vanotsigira vaTrump?
Pamwe kusanganisira nemashoko avanombotaura ane kakunyomba vamwe, anova kunyomba marudzi, anika kunyomba vamwe vanotungamirira munzvimbo dzakasiyana-siyana. Endi ndinoonazve nzvimbo yePennsylvania kunyanya nenyaya yekuti governor wedu muDemocrat rinovabatura vaBiden, vanenge vari kutaura mashoko anoita kuti vanhu vaone kuti mashoko asina kunge ari mashoko akaringana kuti munhu wemukuru ataure kuti inzvimbo yemaDemocrats. Muno muAmerica zvinhu zvisingataurwe izvozvo, munhu unokambena uri positive. Saka izvozvo zvinhu zvinokwanisa kunge zvichivatsvedzesa oro zvakavatsvedzesa, according to pakamira mapolls muno muPennsylvania. Asi nzendo dzavo vari vaviri dzakati wande chaizvo. Izvo zvinongosimbaradza kuti this is a battleground, and vanofanira kunge vachishanda zvakasimba kusvika palast minute of votes achiitwa. Ndinoona sekuti varume vari kurwa hondo yakasimba muPennsylvania iyoyi kuti vakunde, nekuti hapana anokwanisa kukunda pasina Pennsylvania.
Ko, tichitarisa rutsigiro rune varume vaviri ava imo muPennsylvania, zvakamira sei?
Maonero andiri kuita mukoma Blessing ndekuti vaBiden vakabata zvikurusa mumaguta, uye vanopinda futi kusebhebhana Pennsylvania chaizvo. VaTrump vanenge vakawanda zvakanyanya rural Pennsylvania, vakati simbe chaizvo ikoko.